Zvekwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Masebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma 2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Chero yekunyanyorwadza mukurohwa uku ndechekuti Masebos aive akatungamira 23-7 apo zvikwata izvi zvakaenda kuzororo, asi vakazokudubuka zvinotyisa zvikwata izvi zvadzoka kubva kuzororo iri. Kukundwa uku kwasiya mubvunzo kuti Masebos achakwanisa zvekare here kubudirira kuenda kumafinari eWorld Cup mushure mekupedzisira kuita izvi muna 1991 apo vakanokwikwidza kumakundano akaitwa akatifararira kuEngland, Wales, France, Ireland neScotland. Masebos anofarira kukunda mumutambo wavo unotevera uyo vari kusangana nekinya sondorino kuti maroto avo ekutora mukombe wemuAfrica uyu uyezve ekuenda kuWorld Cup arambe aripo. Zvakamira zvakadai mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maurias akatevera izvi nekuwisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma 2018 Africa Nations Championships nechibodzwa chakabva kuna Henrik Somaev kwafamba maminitsi makumi mashanu nerimwe chete. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika musemunio mastadium nezuro, mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mutena avo vanoti Maurias achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu but kuti Zimbabwe yari 1-0 but hatotokotasawo patete mechi kuti chii togona kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haio haisizva kuti inonyangotyisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofu wo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa Maurias, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana ndisingamboiti kuti timu yavanoudyiwa si 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimba inenge yadzokawo yauya kuno. Vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painouya kunoku tinogona kuidya tinohwina tinozviziva sapoti nechaisa fuu sapoti yakakwana.
Maurias ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita Maurias ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.